tingangoti muprovince yedu yemashonaland ndi East yese takwanisa kuisa maposters akwanisa kuiswa ekuti vanhu vakwanise kuona zvinoratidzira kuti kune musangano mukuru wakadai uri kuitwa. Tadaro zvedu tasanganawo nezvimhingamupinyi zvinosanganisira kuti vanhu vebato rezanupf vari kufamba vachibvisa maposters edu atinenge taisa ekuratidza mutambo wedu watakatarisana nawo. And tine zvekare vechidiki vasangana netsaona yekurohwa nevanhu vezanupf nzvimbo yecaledonia inova inopinda muprovince yemashonaland east under Gorumonzi south. Saka tingangoti ndo machallenges ndo zvimhingamupinyi zvatasangana nazvo mukati negadziriro dzedu dzatiri kuita.
Saka mambo uzivisa here mapurisa nezvekushungurudzwa kuri kuitwa vamoko?
Mapurisa aziviswa parizvi kutaura kwandiri kuita kunoku tine chikwata chemutemo chebato redu reZimbabwe People's First Party chitori kumapurisa vari kutaura nyaya iyoyi nemapurisa kuti vaone paonekwe kuti pangafambiswe sei.